manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera, Gumiguru 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wechipiri mbudzi 5. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti rwendo runo yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagare vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhasi kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa 5 mbudzi. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party ave kuita chipata-pata kupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iyi. Vari kukwikwidzana zvine mutsindo ndevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika parizvino amai Kamala Harris. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana kujeka kuti ari kufarirwa nevanhu kukunda mumwe ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sokuti ndichitarisa amai Kamala Harris novari kuvabetsera vanosanganisira vamwe vanozikamwa chaizvo vomumaRepublican Party vakaita sana amai Liz Cheney, mwana weformer vice president weAmerica kuna vaBush vaCheney, vaDick Cheney. Uri kufamba kana kuti wakatombofamba naamai Harris achikambena kukambenera kuti aiwa musavhotera munhu wokupati kwangu vaTrump, voterai amai Kamala Harris nokuti vaTrump vakati vakati. Zvinobva zvaratidza sokuti zvichandorerekera kuna amai Harris nokuti hatisati ndavona muDemocrat unenge achibatsira vaTrump kana kuti zvekare handisati ndavona vamwe vakuru vakuru vomupati yamaRepublican vakaita samaformer president vari kubatsira vaTrump kukambena.
Izvozvo zvamuri kutsanangura izvo zvodzidzisa veruzhinji kuti kudini takatarisana nesarudzo iyi.
Ndinoona sokuti ni amai Harris vanenge vachandokunda mberi kunoenda uko nokuti vane zvibwe zvitedza zviri kuvabatsira, tinoti maheavy hitters ayaya ari kumapato ose ari kutsirana kuti vaTrump vasadzokerazve pautongi hweAmerica.
Tinonzwawo kuti mari dzakaunganidzwa nevari kukwikwidzana dzekushandisa musarudzo iyi hadzina kunyanyosiyana. Zvinovasiya vakamira papi mukutsvaka rutsigiro?
Hongu kumaruku pamwe dzingangenge dzichingova dzakada kunofanana kuti vadi vazvishambadze pamaTV apa, asi vari kuzamawo vaTrump vachitaura zvavanoda kuita nokuti vaTrump ka vanenge vanokusimba kokuzi kuziva kumabhizimusi kuti munhu unodei vobva votaura zvinoda vanhu izvozvizvo. Vamwe vanhu vanoda kuti vanhu vasina mapepa muAmerica ngavakandwe kunze, ndivo zvavanenge vachitaura izvozvo, chero zvavo vachizoshayiwa simba mberi kunoenda uko. Asi vano hungwaru nouchenjeri nedzidzo dzokumabhizimusi uku kwavaimbova kuziva kuti munhu chaiye chaiye chii chaanoda, mapromisi aanoda ndeapi anhasi, nyange zvisingazondoiti kumberi uko, ndisingati zvangu vanenge vachinyepa, asika ndidzo politics. Ndokwandoona kusimba kwavo kuti vangangondohwinira ikoko somunhu unonatsokuziva kudhonza vanhu kuti vaite zvavanenge vachida, zvichibvira noruzivo rwavo rwokubhizinesi uko.
Shoko rimwe chete ramunosiyirawo vateereri pamusoro pesarudzo tichipendera.
Chihombe ndechokuti tomirira musi wacho vanovhota vanhu voenda vondovhota zvakanaka. Zvinopa chidzidziso kunyika dzapasi rose kunyanya Zimbabwe kuti hapafaniri kunge pachirovanwa kutukana iwo achingova maelection achazodzokazve makore ari kutevera.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura vari parunare kuOhio. PF wepagore weNational People's Conference wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti Industrialize and Modernize Towards the Attainment of Vision 2030. Musangano uyu wakatanga nekusangana kwePolitbureau muHarare nechipiri, uchizoteverwa neCentral Committee nechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvisungo zvabuda mumusangano uyu, sezvo vatori vedu venhau vakanyimwa mvumo yekukavha musangano uyu. Inoti yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa senzira yekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Murongwa hutsva hwekuvandudza chirongwa ichi, hurumende inoti munhu anofanirwa kutanga achera makomba ose kuitira kuti apiwe mbeu yekudyara, fotereza yekukudza neyekuberekesa, pamwe nemushonga wekuuraya muchenje newekuuraya makonye erudzi rweamiwem. Vachitaura svondo rino pakuparurwa kwekupiwa zvikwanisiro kuvarimi vekuchegutu, mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vakati mbeu, fotereza nemushonga zvinopiwa chete varimi vakachera makomba nekuisa uswa pakati pemaraini emakomba kuchengetedza unyoro kana mvura ikaita shoma.
Ita makomba maplots matatu ndiye achatanga kuwana mainputs. Handiti emaplots ake matatu, wachera maplots ako matatu ane mastandards atinotarisira kuti zvinangwa zvedu kana kuti maobjectives edu epfumvudza aite sei abudirire.
Amai Ndoro vakati pamusoro pendima nhatu dzechibage dzinenge dzine makomba ekudyara chiuru nemazana mana ane makumi mashanu nemaviri kana kuti 1452 pandima imwe chete idzo vaiwana makore apfuura gore rino, varimi vari kupiwawo mbeu dzenzungu, binzi, masunflower nesoya beans kuti vadyare pandima yechina.
Tinokurudzira kuti vite maplots matatu echibage, kwaita one plot yemalegumes anova macrops akaita senzungu, binzi, handiti kwaita plot one imwe yemaoilseeds zvirimwa zvinotipa chi mafuta, handiti ana sunflower ana soya beans.
Mumwe akapiwa mbeu yechibage inosvika makirogiramu gumi nefotereza yekukudza mbeu inoita makirogiramu makumi mashanu neyekuberekesa makirogiramu makumi mashanu zvakare amai Rosemary Makaranga vanorima vari panzvimbo yerailway 28 kuchegutu vanoti vakatochera makomba kare.
Chaidiwa kuchera makomba kamu zvedu zvitatu zvemakomba, teka uswa tooronga pakati pemaraini yedu zvakanaka kuti agozotichengetera unyoro wekuti kana mvura kana yashoma munyoro unochengetedzika.
Asi amai makaranga vanochifotereza yavari kupiwa ishoma uye vanowandirwa nesora kana mvura yanaya, nekudaro vanotarisira kupiwa mushonga wekuuraya sora.
Taidawo kubatsirwa nemishonga yekusprayya sora. Tiri kuzokurirwa nesora kuti tisasvike pagoro redu rakanaka, uyezve edaisai vari kutipa ishoma.
Mumwe murimi ari kutarisira kupiwa mbeu nefotereza ndiamai Chipo Mangurenje, avo vanorima vari paHope Village kuChegutu kwakare. Amai Mangurenje vanoti vakachera makomba avo nekuisa uswa izvo zvinokurudzirwa nana mudhumeni.
Pago ipapo tinotofanira kutoona tsani pablock rega rega rinenge rine makomba 1452. Tofanira kuona tani chibage kana wamanager chaizvozvo zvaunenge uzwa nemurimiswa.
Mumwe murimi vaDavid Maxson vanoti zano rehurumende rekupa varimi mbeu vanenge vachera makomba rakanaka, sezvo zvichiita kuti vasatengese mbeu nefotereza zvavanenge vapiwa.
Saka wakatanga wachera wegomba wanaro rokuisa mbeu, havana paunopindwa nokukwazi kutengesa mbeu.
Panyaya yembeu dzechibage, mukuru wekambani nouchika mhando dzembeu yechibage yeAgriseeds vaSocial Shava vanokurudzira varimi kudyara mhando dzembeu mbiri kana nhatu kuitira kuti mvura ikaita shoma vanokohwa, uye mvura ikawanda vokohwa zvakanyanya.
Varimi tokurudzira kuti musangodyara mbeu hwani, ingava muchidyara mbeu dzokwana kusvika 3 pamunda penyu kuitira kuti kakauya drought unenge uri safe.
Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kuti varimi vatange vachera makomba kuti vapiwe mbeu idano rakanaka, asi vana mudhumeni vanofanirwa kuona kuti vanhu vadyara zvirimwa zvacho here, nekuti vamwe vavo vanogona kutengesa sezvavaingoita makore apfuura. Chirongwa chepfumvudza gore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti goguru pandimadiki. Zimbabwe yakatarisana nenzara zvichitevera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakazviringa gore gore rino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika kusvika panguva yekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga. Amai Wendy Madzura. Amai Wendy Madzura murimisi mukuru wekambani yembeu yeSidco Zimbabwe. Tinokuchingamidzai Mai Madzura paStudio 7. Tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakawanda zvamuri kuita nemadzimai munyaya dzekurima, asi nhasi ndakukokai kuti tinzwe kuti nepane mwaka paiko zvino nyaya dzinoda kutarisiswa ndedzipi dzingadzidzwa nevamwe varimi, zvikuru madzimai? Tinonzwa kuti musha mukadzi ndivo vakabata minda mizhinji kumamisha uku.
Zuva ranhasi tinoda kuti titaurewo zvakare nenyaya yekukosha kwemabhajeti kana kuti kurongeka panyaya dzekurima. If you fail to plan, you plan to fail, vanodaro patsumo yechirungu. Saka zvakakosha kuti tikakundikana kuronga tinenge taronga kukundikana. Hino munyaya dzekurima idzi tinokurudzira kuti ngatirongei zvinhu zvedu nenguva, tichitarisawo kuti tenga uye tinozviwanepi nemutengo wakanaka kuitira kuti tikwidze inonzi profit margin kana kuti tirime zvemhando yebusiness.
Ndezvipi zvinofanira kutariswa nemurimi pakusarudza mbeu yekudyara?
Mukacherechedza munogona kuona kuti imi sarudzo yechirimwa, sarudzo yembeu yekudyara mumunda inofanira kunge yakatungamirirwa nekuti murimi akateyei. Tikacherechedza chibage chine mhando dzakasiyana-siyana dzinogona kusarudzwa zvichienderana nekuti chekutanga oda kutengesepi, musika wacho unodei, zvichichechipiri uri kuteya kutengesa sechinyi, igreen millets here, isilage here, chika chikafu chemombe kana kuti chezvipfuyo kana kuti uri kurima kuti uwane sadza yatingati grain. Saka tinokurudzira kuti isusu muzive kuti makarima makateyei kuitira kuti muve munosarudza mbeu zvinenge zvichitungamirirwa naizvozvo.
Hakuna kwatakambosvikonzi gezai maoko tidye muriwo, kunonzi gezai tidye sadza. Ngatisimbirirei pachibage nhasi, ndopa nedumbo apa, tipatsanurirei mbeu idzi.
Kumhando dzembeu dzamunogona kusarudza, kune tsuro inova iyo inokasika zvakanyanya pamusika kuibva kudarika dzimwe dzose, zvichisiyana nekuti nharaunda inodziya kana kutonhorera zvakadini. Tochibva pashuro toenda pashoko. Shoko tinowanikwa ichiwanikwa ichibva iyo mukati mazuva ari pakati 117 kusvika ku125 days. Iyi imbeu yatinokurudzira yakambopuwa dingindira rokuti kwai mukadzi usainde nekuda kwokuti munguva pfupi pfupi inenge yatoibva. Zvadonaka pamusha hapaiti zhara. Shoko iriko inowanikwa ichinzi 419 kana kuti 437. Kwaane shoko tsva inova inobatsiridza zvakare ana mukanya kuti aiwa gohwo riripo rinobuda zvakare ipapo. Tochibva ipapo tochienda isusu kumbizi ana manjenjenje ganda revasikana, uko tinowanikwa tichiwanikwa tine 555 iyo yanetsa zvakanyanya pamusika nekuti kose inokwana, ingava green millies, ingava mbeu yekuti mudasadza marima makateya silage kuti muite multiple cropping, kose inowanikwa ichikwana 555 iyoyi. Tochienda isusu kushumba gohwo rinodzova, imiwo yemi uko tine mbeu dzakasiyana siyana asi iyi mbeu inenge ichikurudzirwa kune vano madiridziro kana kuti vanorimira kunharaunda zvinowana mvura yakawanda. Tinowanikwa kuti tine 659, tine 661, tine 657. Mbeu dzose idzi dzinoita zvakanaka dzichipa shanga chena. Tochiti zvakare tine 608 inova iyo shumba tsvuku inopa tsanga dzeyellow yakanaka zvakare kusilage, yakanaka kuita green millies, kose inokwana. Tochibva tochienda kuzhou, gohwo rinokura kudarika rimwe rose muzimbabwe muafrica mose. Hakuna mbeu inopindirana nenzou pagohwo. Tine 719, tine 727 mbeu yekuti mukarima kunyange kunzvimbo dziya dzinonaya kana kuti mukakasira kuidyara kuregion 1 region 2 munowanikwa muchiwana gohwo renyu repamusoro. Tenge tichikurudzira kuti muwanikwe muchiigamuchira muchiidyara. Yakapuwa chipo cheinonzi drought tolerance, kureva kuti inoshingirira zvakanyanya muzuva. Ndapota hakuna mbeu inoikwa iyi haibakwi nedrought. Kana zuva rishingiraita kwenguva yakareba mbeu inobakwa nedrought, asi unoda mbeu inoshingirira kumazuva akawanda. Ndapota iro drought tolerance, hakuna mbeu inoinonzi drought resistant.
Saka kunana region 4 region 5 uko vorimei manje?
Kune vari ku region 4 region 5 dai waro majigara mbeu dzitsanga diki. Tine sila inova iyo mapfunde machena, tine SCC smile anova mapfunde matsvuku, zvakare ne SCXH102 inova iyo mapfunde matsvuku matsva ane gohwo rinodarika 5 tons kusvika kuma 7 tons pa hekta imwe chete. Mapfunde matsvuku anenge achinyanya kurimwa akateya kubika doro, saka zvakakosha kutanga wawana musika wacho. Asi chazvanakira vana GMB izvezvi votenga dzose mhando dzemapfunde, vanotenga matsvuku machena nemutengo wakanaka, saka munokwanisa kudyara mapfunde, zvinokurudzirwa zvakanyanya.
Mudzimai ari pamusha ochibatanidza mbeu idzi sei kuti zvivewo nepundutso?
Kuti akwanisewo kurima mbesa dzemuriwo dzakasiyana siyana mumunda nekuda kwokuti tinoda kuti pave nefood security hongu, asi panofanira kuitawo zvakare health security. Saka gore rino nemwaka watakatarisana nawo murimi wose anofanirwa kuwanawo ane chaarima. Vechidoko vanobva vati rima something.
Shoko renyu rekuonekana nemurimi nhasi roti kudini?
Mwaka wanhuwira, musatenge mbeu pose pose, musatenga mbeu pasi pemuti. Imwe inenge yakangopendwa yangotorwa mudura. Ndapota tengai kune zvitoro zvinozivikanwa kuti zvinotengesa mbeu chaiyo chaiyo, nekuti mari yakakosha, ngaishande painofanira kuitira kuti muwane pundutso, nekuti kurima ibhizimusi sidhiko uriwo musha wegohoguru.
Tinokutendai mai Madzura nekuva nesu pachirongwa chanhasi. Vateereri tinokutendai nemiwo, tokushuvirai zvakanaka mumwaka uno. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura navaAdonia Muzezewa, vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi, vachitaura nesu vari parunhare kuzvishavane asi vachibva kumberengwa. Awo varikuti varikuitawo dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro zvekushandisa pamwe nekuti mimanzi yavo inge ichitsikiswa. Ndokugamuchira here mufaro muchirongwa chedu vamuzezewa? Vamuzezewa, tinonzwa kuti imi muri mugwenyambira kana kuti muri mune zvemimhanzi. Mungatiudza pamusoro pebasa ramunoita?
Chokwadi ndiri gwenyambira, ndiri mune zvemimhanzi. Tinobika mimhanzi yakasiyana siyana ichitendero zverudo, kungura, zvose izvozvo ndikwanisa kunge ndichiita mitambo yakasiyana siyana iyoyo. Adonia Muzezewa ndakaberekwa mugore ra1990 musi wa25 September. Ndikaenda kuchikoro kuno kumberengwa kunonzi kushumba shava primary. Ndikazoita dambudziko ramaziso ndava nemakore 9. Ndichibva ipapo mugore ra2000 ndakaenda kumusume kunodzidzira Braille sezvo ndanga ndisingachaoni. Ndikadzidza kusvika pafom 4. Panguva yandanga ndiri kuchikoro ndaita zvemusic inenge kuri dzambira. Kungoimba maakapela saizvozvo ndichifamba uko ndichiita zvechikoro uko ndichiitawo zvemumusic ndichifamba kusvika ndanopedza hangu chikoro changu. Asi handina kumira kudivi rezvemimhanzi nekuti ndanga ndine shungu dzekuti dai ndatsikisa mimhanzi yangu yaendawo munyika yaenzi kuona vanhu semunhu asingaoni ndandaigona kuzowana kurarama nekuraramisa semunhu ava nemhuri. Saka shungu dzangu dziri pakungoti music yangu dai yagona kuzvikona vanhu dai maprodusa agona kundibatsirawo nekundirekodha kuru kumbira uku kuti chipo changu chiendeyo kumberiwo ndikasikamawo ndigona kuzorarama zvakanaka mangwana sezvinoita vanhu.
Saka chii chiri kutadzisa kuti munge muchiwana vanhu kuti mutsikise mhanzi yenyu?
Chekutanga inhau yemari, mari yekuti upinde mustudio munhu unondo uchitsvaga uchishayiwa. Saka semunhu asingaoni muno muzimbabwe tinorarama tichiita zvekukumbira, vamwe tichipinda mumabhazi, vamwe tondeyaona mashopu, vamwe vanogarawo pasi vachiridza, vamwe topindawo muzvikoro tichiridzawo mbira. Seni ndo zvimwe zvandinowanza kuita kupinda muzvikoro tichinoridzawo mbira. Unoonawo tusenzi, unoonawo kudai chisipo maboarding schools kwatinombopinda, unoonawo chisipo kuda chekugezera nechikuwacha upenyu huchitovandudzika. Asi mari yekuzotopinda mustudio inobva yazorema kubuda. Saka ndopanozongosvira tsoro yangu ipapo kuti ndiwane mari yekupinda mustudio. Uyezve pane dzandakambodzidzisa izvi mukana kuti zvinge panana YouTube papa paindaneti zvinenge zvichida mari zvose izvozvo kuti unge uchizviita. Saka Adonia Muzezewa challenge yaanoyande yekuti asi kuwana mari nekuti munhu akatongozvigarira kumusha ndongotsika music yangu ndonzi music yako iyi vosoida pafoni zvotopera zvakadaro.
Saka tingati here zvine chekuitawo nezvamuri zvekuti muri munhu asingaoni?
Munhu asingaoni chokwadi ndechekuti chinongodiwa ruoko. Kana ukakwanisa kuwana ruoko hunogona kukusundudzira kuti ubve pachikamu chaunenge uri uchienda pane chimwe chikamu. Ndoona sekuti ndo zvingagona kubatsira nekuti kazhinji kacho munhu asingaona wagara unoda yatingati help pachirungu, kutabve papoint A achienda papoint B. Saka izvozvo izvi zvinenge zvichingoda mutsundidziri kuite zvakanaka.
Saka rubatsiro rwei rwamuri kutsvaga kune vakateerera pane inonguva?
Chokwadi ndechekuti Adonia Muzezewa haana zvikwanisiro zvekuridza. Ndira yandiri kutoshandisa ndakaitiwawo neshamwari yangu anobva kumasvingo uko yakangondana wakandipawo sechipo inyonganyonga mbira kura kuti kandikanzi Adonia uri kuda kutizoita show ndina kufanira kuchitsvaka kuti ndohaya maitiro ndakakwana kuti ndichinoridza. Apapa kuhaya pacho unenge usina mari yekuti ngozhaya. Saka ritori dambudziko guru iroro kuna Adonia haana chekuridza.
Ko vandida kukubatai vanokubatai papi? Vamuzezewa,
namba yangu yeWhatsApp inobatika +26371525167.
Dzokororai
+26371525167. Ndo kwandinobatika paWhatsApp.
Manga makateerera kuna vaAdonia Muzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mundau dzemitambo, muimbi wekuJamaica Burning Spear akafadza vanhu vakawanda vakaenda kunonzwa achiridza munhandare yeGlamis Arena muHarare svondo rapera. Pasimondlovu anotipanyaya inotevera.
Muimbi wemusambo werege Burning Spear uyo akaberekwa kuJamaica achinzi Winston Rodney makore makumi manomwe nemapfumbamwe adarika akafadza vanhu vemuZimbabwe nemumhanzi wake. Vanhu vanopfuura zviuru zvinomwe vakazadza Glamis Arena vachida kunzwa muimbi uyu. Burning Spear ari kufamba achiimba munyika shoma dzemuAfrica pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour munyika dzakaita seKenya, South Africa uye Zimbabwe. Muimbi uyu anoti ari kufara kuti ari muAfrica uye kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzaari kuridza pasi pechirongwa ichi.
Zvinofadza kuuya kuAfrica uye chimwe chinofadza ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour.
Anosimudzira zvemitambo aishanda nechikwata chaBurning Spear muZimbabwe vaTerence Maporizana vanoti vari kufara kuti showa yavo yakafarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Mumwe muimbi wemusambo werege Tinashe Munengami uyo anozikanwa nerekuti Selo Culture uyo aivewo pachikwata chevaimbi vaibatsirana nemuimbi wekuJamaica uyu anoti ari kufara zvikuru nemukana waakapiwa akati akanzwa kusimudzirwa.
I want to kunzwa kufara to be part of the lineup ye show ya Elder Burning Spear. It simply shows kuti reggae music it's a universal language. You can see even the attendance.
Mumwewo mudzimai anofarira nziyo dzaBurning Spear anogara muHarare, Lorraine Musenkezi, anoti ari kufara zvikuru kuti ukama hwemarasta munyika uri kuramba uchisimbawo kuburikidza nemimhanzi yeshasha dzakaita semuimbi uyu.
As a rasta sister, patakanzwa kuti Spear ari kuuya, we were like so excited, taitofara tikatotichi. Our African teacher ari kuuya zvekudaro.
Vanongura nezvemitambo vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kuuya kwaBurning Spear muZimbabwe kunoratidza kutyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neJamaica. Vakati ngaivewo kurudziro yekuti Zimbabwe ionewo kuti vaimbi vayo vawanawo mikana yekubudawo vachienda kunyika dzakaita seJamaica.
Ichaonawo kukosha kwekuramba chisimudzira vaimbi vedu vapote vachiendawo kune dzimwe nyika nekuti vagone kuzikana kunyika dzakawanda. Kuuya kwaBurning Spear muZimbabwe chiitiko chinofadza chaizvo. Tichitarisa kuti pa1980 paindependence pakauya Bob Marley, mumwe muimbi mukuru wekuJamaica. Saka Jamaica neZimbabwe nyika dzinodyidzana zvakanyanya.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti zvinofadza zvikuru kuti kuuya kwaBurning Spear munyika hakusimbaradzi ukama neJamaica chete asi kuti kunobatanidzawo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica sezvo nziyo dzake dzichisimudzira kusununguka kwevanhu vatema.
Hongu kunotipa ukama hwakanaka neJamaica asi zvakare kunonyanya kutipa ukama hwakanaka muAfrica yese nekuti Burning Spear nziyo dzake mukadzicherechedza dzinotaura pamusoro pekukwidzidzidza zvinoitwa nevanhu vatema vangave vari muno muZimbabwe vangave vari muAfrica kana vari kudiaspora.
Burning Spear anoridza musambo weRoots Reggae unodonongodza magariro evanhu vemuAfrica kusununguka kwevatema uye unowanzorumbidza mwari wechitendero chechiRastafarianism anoshedzwa kuti ja. Burning Spear akaberekwa muSwakurume 1 1945 kuSt Annes Bay kuJamaica uye anonzi aive shamwari yepedyo yaBob Marley uyo akava muimbi wekuJamaica akauya kuzoimba muZimbabwe muna 1980. Mushure maBob Marley kwakauya Jimmy Cliff muna 1983 uyo akafadza vanhu nedzimbo dzake dzinoti Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come, Struggling Men nedzimwe. Vamwe vaimbi vekuJamaica vakashanyira Zimbabwe vanosanganisira Sizzla Kalonch muna 2010, Luciano muna 2015, Chris Martin muna 2016 nevamwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Do you remember the days of slavery?
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezani PF bavazakhuluma. Ukubana bamfuna ngubani? Akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele. Bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo.
Badlala ingqondo kubandla leZANU PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028.
Silahlekelwe esigabeni sedibulashaba Comanland ngoba nguye obesikhokela ezidweni zonke ezikudibulashaba Comanland.
Bathi thibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarubi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla leZANU PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulaba afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni, labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. uMnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula, kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu. I-Congress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka-2027. Abantu bezani PF bavazakhuluma. Ukubana bamfunayo ngubani? Akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele. Bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo. Bengathi befuna omunye yibo. Kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile, sengisebenzile, angisafuni nguye. Akula muntu onganjani ongamforce.
Kodwa kwamanje ukhona yini ombone ngazani ngangena khona?
Embabona abaningi kakhulu, sibaningi kakhulu kuZANU PF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathikile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzakwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe liyephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efana nale vision esetshintshe ilizwe kangaka ekababa uMnankagwa. Abakontenders bakhona sibele bafuna babe bebaningi, kodwa okusalayo abantu bezani PF bazabona ama CV lama manifesto ama individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Yeah, abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidonsa nzima kangaka? Kambe ukhona umuntu ongakopha into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu ababali ukuthi bezwisise. Ungahlala phansi ubambe i-document lena lokuthi on vision 2030, yikho lapho oyabona khona ubungqunquthela obuvela eZimbabwe. Uyabona ubunandi obe program leyani. Ayithi ukuthi ngoba uMnankagwa yedwa wena la ukhona ngapho eAmerica, lami nginje kumele sicontribute ku vision 2030. Okwesivili le vision esichoyo leyo, lo othi into zibanzima, lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni. Amantu mele bevume bebone ukubana ilizwe ngakade selilibi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge liyathatha isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sebe sisiya khona ukuthi lilunge so kathesi esingathi ngesingizi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be-UN labe International Monetary Fund laba batshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma so lo ozahlala ethi hayi akula okwenzakalayo atshi lowo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle obenzakala lapha elizweni maybe kahlale eZimbabwe.
Umnumzana Gudamsaka, ukuhlanganiswa iForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezembusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana kusoze kuphele kuZANU-PF, into yabo, into ebudene nje kuhlala kudletshwana. Ikuthi nje into yeZANU-PF ihlala ingaqondanga. Umunye uzobho wakutsho ukubana ZANU-PF sinjonjo. Wayesazi ukubana ukhuluma ngani njengobana kunje i-confusion nale umnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uzasuka chiye lo munye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele i-culture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe off the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayitshiya yini i-culture njalo angayitshiya i-culture njalo umnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta i-culture ye-violence sukela kudala ikubona namanje sekuthrethena na yonke indawo engethemba ukubana asonto ezaba serious siluze le mpepha.
Kodwa ukhona yini ombonayo ongabambi intambo, ongathatha intambo, mna ngakangathi hayi mna namhla sengijiya baphoyini, ukhona yini?
Well, njengoba umsanga ayitshilo ukubana iZANU-PF lama-members amaningi, angeke siyithathele lokho. Banengi esibaziyo, abanye sixoxa labo, esikwaziyo ukubana ba-capable. Kodwa ke, nge-culture yeZANU, ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova. Either esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa, kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzalana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ezimele besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela Lamlela nampawa fubembula Lamlela ntwandwe Lamlela
Wenzi mapandleni ukukhothama kwenduna uMarupi sokuchiye izakamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyeleyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu kubika uAlbert Ncube.
Bekulo ufuthelane edale ebelihlezi emzini wakuMarupi ngolwesithathu elesiphatha amandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kwixoxisano lomgcinisihlalo wegwanda rural district council mnumzana mphathiswa Ncube oyetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna yeHarare engavumelananga lemuli. Ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela induna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele bele mbuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhese kupha njalo egijiniswa isisu.
Ukuhamba kukamfile hhayi akungijabulisanga ngoba usuke laphandi angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithe enkingeni enkulu. Uthe siHarare ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libeselingcono sesisizwa khona leHarare sokuthiwa ube sehuta esebulawa isisu esihlaza ukuthi kuhambe njani asekwazi.
Kodwa omunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko zalokho okuthethe induna.
Ukuhaba lokuphatheka egula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya ezokwelatshwa yikho esebuye siHarare esizama ukuyadinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. lokho asilabo fakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem engasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba le nkulumo eziningi-ningi lemicabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngemibhobho emikhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane uMnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Aze athathele imota kwabuya abantu ababili. Abantu labo kanyana bebelo bhubho babuya straight bangena endlini lapho bebelele khona lokhosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumkhukhuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile. Waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imota ihambile. Silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlaliland ngoba nguye obesikhokhela ezintweni zonke zonezo ezikudibulashaba komlaliland.
Osaphethe ubuduna bakwenhlamba eNtebe uMnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo.
Siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu. Umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwano ololugcuku hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe.
Othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi uNkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukaMarupi.
Hayi, ube ngasomuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo besigwetshisa kuhle valelise nxa sehamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa. Mina okuguleni kwakhe ngibone ngama-last days lapho ngibone izogada kuphela wabuya wathenga i-drink isigwanda kusukisela khonapho vela ngizambonana. Ngizwa nje zokuthiwa uChief kasele. Bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli. Vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi umuntu ongasijiya.
UMarupi wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uChief omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuzi mbili esilongo eGwanda South ngi-Albert Mube.
Lamlela nampa bafo bembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yebele. Inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingiyokunanza lomkhuhlane. Silomongikazi kanye lelunga lePhalamende uNkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo.
Ukudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso lezinyumu nemigomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedala lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe. Lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzamele ikhangelisiswe njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi ngasho ukuthi kungaba njani ukuthi kuma-tax yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-tax yechukela le-tax ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandiswe iyethekela udaba lwemvukuzane. Sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela, ngoba sikhangele nginani labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer. Uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi 100,000 abayi 61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane. So kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu, ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta, sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane. Sizagqugquzela ukuthi kube ne-policy on cancer management, kube yinto elotshiweyo okusemthethweni. Ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu, ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona, iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibezazi uyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane. Umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi, ikakhulu omama siyakhuthaza nxa beceda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emazweleni abo. Siyehlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwekhapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke sisithizela ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona silibhoda. Ngeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye sibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyisi ezingane zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi, njalo ukhangele ukuthi ilwele lakho amavele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hayi amavele ami behlale ngakho. So singabona elinye selilikhulukile linye zitshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kulo. Lombala kumbe ijwabu elangaphezulu elevele lingaqalisa ukuma lithi cloud nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani khwakhona yikuma okungaqedakaliyo, njalo umbala wangkhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa ngifuya njengani khwakhona ushayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo, kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezulu kwevele kuyaphenduka engxenye kube lo mbala omnyama, kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Isiyabu langikhona sekungani kuloku yizikhalakhala ongani khakona kube ngani ikhathi le kufane lekhathi le-orange. Khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilias Banda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome, ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemichina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu.
Hayi ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqinise ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha. Kodwa uqali namhlaphela kwintolokho into endala le. Ungavele ubunikontakthwa ngumuntu ongamaziyo uzibuze ukuthi ati umuntu lo uvele ungikontakthelani. Namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. And then okwesibili la ngijwayela besijekisile ukuthi if it's too good to be true, it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imeseji yabe kukhuluma yabokonti lezi zinto into engekeyenzakali kahle kahle okuthi asuwine i-5 million rands akuthi umbani koma untu songazuwine i-5 million rands. So ama-offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sebefuna imali babele kukupressurize yakwanza ukuhubha ilamba kabili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile bene-pressure ukuthi hayi inzaloku ukuthi kuzohambe kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi esithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome, kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa?
Okwenzakalayo kule ndaba yokuthi umuntu uyabenza ukuthiwa yi-impersonation. Uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi hankomo umngane kaSibanda asapota ithimu enjenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-akhawunti ngegama lomuntu omngane wakho. Lela mapicture asezoyaswele ngoba phela uyahamba kwelaphana ipheji yakhe wathathe wafake ku-profile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeliyo uyakhoza ukuthi ungananzeli umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhayele ku-WhatsApp inamba le umuntu omashi. So indlela wami mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza, it works every time because no scammer will call you and this ekhashana bekwazi ukuthi ufuna ukutshatsha ezinje impendulo zakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali. And then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule cryptocurrency trading, these things are real and they are working. Kodwa laba abagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general. So uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka. Kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality asozuthi ufake idola uzothaya yaba i-1000 some astronomical figures, fake i-100 yaba i-5000 khona kumele uhle utshele ukuthi hayi kulanto enjani. Ungakhiphe kuqala uba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinjinji sinje hayi suzafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali. So at that stage vele awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke, so labo bayaguquka. So umzekelo singawunika like ngithi ama-job scam, into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje guaranteed izawuya e-Norway kumbe e-Poland kwelinye ilizwe. Kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngiyalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini. Kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlala ingqondo zakho wena suyawela ku-350 ukuthi hhayi over i-500 iningi ama-job schemes. Then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bayakuthumezela khona i-link ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo. Kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook thene ama-pyramid schemes. Lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethintrela.
Bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele. Lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo ungajinela kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
San bonani balandeli nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami ngidabuka endaweni yasePinga kwelaseZimbabwe kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona inamba yase South Africa ilapho abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayothenga kanjani ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki, so bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane ngoba ngingabi na sponsorship, ngingabi ne-management, anginalutho nje ngisazenzela.
ngehlukani sihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Badlana ingqondo kubandla leZANU-PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka 2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilane.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.